Vachitaura nevatori venhau pamwe nevakasanobata chinzvimbo chamabhara nemukuru wekanzuro yeHarare amai Josephine Ncube, mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati chikwata ichi chichatanga kushanda nekanzuro yeHarare chisati chaenda kune mamwe makanzuro.
VeCity of Harare vakatisheedza kuti tinge tichishanda pamwe chete kuti tisunge maland barons vakapinda mudzinzvimbo idzi zvisiri pamutemo. Vakatanga kutora mari dzakawandisisa kuvanhu vachiisa muhomwe dzavo. Mari idzodzo dzisina kusvika kukanzuro.
Amai Charamba vakurudzira vese vari kupusirwa dzimba nevaya vakavakira panzvimbo dzisingabvumidzwe kuti vaende nemagwaro ese avaishandisa kubhadhara mari kumakoronyera aya, vachiti mapurisa achashandisa umbo uhu kusunga vanhu ava. Vati ZRP ichaferefeta nyaya iyi zvakasimba, uye kunyange vashandi vemukanzuro vaishanda nemakoronyera aya vachasungwa nokuendeswa kumatare edzimhosva.
Avo vakabirwa nemakororaya huyai kumapurisa. Tichange tichizokuzivisai kuti munoenda papi pacho, mapolice station api acho, muchinotaura muchiwe nemagwaro amakapiwa nevanhu vangave vekucity of Harare kana vangave kugovernment vaikupai matsamba iwayo vachikugwirirai minda zvisiri pamutemo. Huyai nemagwaro iwayo. Isusu chinangwa chedu ndechekusunga ivavo vaipa vanhu nzvimbo zvisiri pamutemo, asi imi mukaregerawo futi zvakare kuuya nemiwo madziya moto wembavha. Tichasunga mese nemakorore iwayo.
Kunyange hazvo vasina kutaura kuti vanhu vangani vasungwa pari zvino nenyaya iyi, amai Charamba vati pane vanhu vakatosungwa uye vakawanda vanotarisirwa kusungwa sezvo ZRP yave nechikwata chichange chichimirira nyaya idzi chete. Amai Ncube vati kanzuro yeHarare yakatoita ongororo yedzimba nezvimwe zvakavakwa zviri kunze kwemutemo, uye vanhu vakaita izvi vakatoziviswa kuti vabve panzvimbo idzi. Varamba kutaura kuti idzimba ngani dzichaputswa, asi vati chirongwa ichi chiri kuenderera mberi. Vati vamwe vevanhu ava vaiomesa musoro nekuramba kuteerera kanzuro, ndosaka kanzuro yave kushanda nemapurisa. Vatiwo kanzuro iri kupa vanhu mukana wekubvisa zvinhu zvavo pachinambo chekuti zviputswe.
Vanhu vari kungovaka pese pese muHarare panzvimbo dzisingabvumidzwe. Vamwe vacho vachitora land yecouncil vachiitengesa vasina mvume yekutengesa. Saka panguva ino zvataakuita ndezvekuti taakuchifamba nemapurisa tichitsvaga vanhu vakatengesa mastendi iwayo, tichichitora nhano dzekuputsa zvese zvinenge zvakaiswa zvisiri pamutemo.
Mukuru wecombined Harare Residents Association vamufundo Mulwelo vaudza Studio 7 kuti vazhinji vari kuputsirwa dzimba dzavo havana magwaro avakawana kubva kukanzuro, uye vati kunyange kanzuro ikapa vanhu ava magwaro, bumbiro rinosungisa kuti kanzuro ipiwe mvumo nematare edzimhosva isati yaputsa dzimba dzevanhu zvisinei kuti dzakavakwa zvisiri pamutemo here kana kuti kwete. Vanotiwo vatambira danho ratorwa nemapurisa rekuongorora nyaya yekuvakwa nekutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira zviri kunze kwemutemo. Vamulilo vati vane nhengo dzesangano ravo zana dzakaputsirwa dzimba, uye vati vanyorera kumukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri vachikumbira kuti kuputswa kwedzimba kumbomira apo mapurisa anenge achiongorora nyaya iyi. Mukati memakore mashoma nanapfuura, zviuru nezviuru zvevanhu zvakarasikirwa nemari apo zvakatengeserwa nzvimbo dzekuvakira mumaguta nevanhu vaitengesa nzvimbo dzisiri dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.